This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, ndira 26, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Support Network rotambira nemufaro urongwa weZimbabwe Electoral Commission wekushandisa gwaro rechizvino-zvino mukunyoresa vavhoti kana kuti biometric voter registration.
Hurumende yokoka varimi vechichena kuti vashandise mapurazi enyika vachibhadhariswa mari yekushandisa mapurazi aya.
Nguva inonzi yoperera vadzidzi vanoda kunyorera chirongwa chekudzidza kuAmerica cheUnited States Students Achievers Program, sezvo zuva rekupedzisira kunyoresa chirongwa ichi riri musi wa 26 kukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyaya dzechikafu, hurumende inonzi yakazodzora mwoyo ndokutanga kupa varimi vechichena vakambenge vadzingwa pamapurazi avo mvumo yekuti vatange zvakare kurima. Gurukota rezvekurima vaDouglas Mombeshora vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti varimi ava vachange vachipiwa nguva yekurima zvichienderana nekuti chii chavanenge vachirima. Asi mumwe murimi wechichena uye vari mutauriri weSadic Tribunal Rights Watch vaBen Frith vanoti havana murimi wechichena avati vanzwa kuti akapiwa mvumo yekurima iyi kunze kwekungozviverengawo mumapepanhau. VaFrith vanoti varimi ava vasati vatambira matsamba avanoti vanovapa mvumo yekuti varimi aya panofanirwa kunyoreranwa pasi kuti vawaniswe magwaro anoita kuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga. Asi nyanzvi mune zvekurima vachiongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaBernard Manyadza vanotiwo danho rehurumende iri mucherechedzo wekuti yabvuma kuti chirongwa chayo chekutorera vachena minda ichipa vanhu vatema vanotsigira ZANU-PF achina kubudirira. Ngatinzwei hurukuro yataita navaManyadza pamusoro penyaya iyi.
Ini ndinoziva maada itetsi maviri izvo zvari kutoshandwa nevarungu ivava. Zvidzokedzane zveagriculture nokuti iye zvino izvi zvaakunyadzisa kuenda kuZambia kunotenga chibage Nicodemus-Lee. Monobhadhara vafarmers vokuZambia mari 390 petani. Vomuno mafarmers hamusamati mapedza kuvapa mari yavo kana kuti muri kunonoka kuvapa mari yavo. Saka yes, yakuonekwa senecessary step yekuti without doing this zvaakutozofa zvachose. Saka regai tiite izvi kuchizvitaura manje ndozviya zvekunzi nyoka huru haizwi rume. Vakuona kuti tikasatodaro agriculture yakutozonyatsotozofa kombiti nekuti masaido echibage haana chirimo yezvino. Hatingazadze masaido iyo echibage chokuimpota, munoda kuti muwane vanorima muno.
Ko iyo nguva yekurima iyi ichiri nguva ichiripo here kana kuti chakanaka here kuti varimiwo havachipiwa mali siyiwaya kana mvumo tichiona kuti mwaka watoo pakati?
Zvakutoita nekutogadzira mwaka ichatevera. Ina pasina zvokuita zvekuti maada aiseti aya anover addicted asina chiri kuita. Minga yange yatokura mamotova nemasango anogara makava neshato. Saka zviri nani zvazvo ndiyo zvokuti minda iyo ikiriwo iri metigowana chikafu pane zvokuti taakuenda muZambia nekotimazii.
Asi chii chikuru chiri kutadzisawo kuti varimi vechitema vakapiwa minda vange vachikohwa?
Very good question. Pokutanga-tanga vanhu vakange vachii munhu anoyapfu kumunda uku kapanika kana ari vecommercial agriculture vanhu vatemainzi vaenda kucommercial kandiroja. Raini ni zibatisi, raini mafuma raizira. Kondi ee minazo zibatisi. Taka kana waka zeenda waka enda kwa china zibatisi. Ndoda mzigore mtangero. Ndambizigore chipiri zero kuti. Kwenye watu wame zibatisi warikuri mazakanaka. Mapraizeza anori ima. Alano zishika mkumeri makuno kwa hanika mwuzi kwenye mwuzi ya kami ya papi. Hanyo zaidi kakari unaenda kumurima. Akika uti chanyi shuwa kifingi nisha maniaka.
Avanga vari nyanzvi mune zvekurima vaBernard Manyadza vari parunari muHarare neStudio 7. Muri yeZimbabwe iri kuchema nemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari uyo unonzi hausi kudzika kunyange hazvo mutengo wemafuta pamusika wepasi rose waderera zvakanyanyisa. Vamunyika dzakawanda pasi rino vari kutengeserwa mafuta edzimotokari nemari iri pasi. Chiri kukatyamadza vakawanda inyaya yekuti vanhu vanomanikidzwa kutenga musanganiswa wemafuta ekunze nevanogadzirwa munyika kubva munzimbe kana kuti ethanol. Batoronopiki sare MDCT raburisa mashoko nhasi richiti mafuta ekufambisa dzimotokari kana kuti crude oil aitengeswa nemadhora zana ane gumi nemashano pabarrel asi iko zvino asvika pamadhora makumi maviri nemasere.
Iko zvino mafuta ari kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi maviri asi kuSouth Africa rita richitengeswa nemaranzi gumi chete zvichireva kuti mafuta ekuSouth Africa akaderera nezvikamu makumi mana kubva muzana zvichienzaniswa neZimbabwe. Vanotengesa mafuta munyika vange vachiti zvinotora nguva yakawanda kuti vaunze mafuta aya munyika kubva kunze vachishandisa ngarava nemarori nekudaro ndokusaka mafuta aya achiramba achidhura. Asi vamwe vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vaStan Udenge sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi rimwe gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vakambotiwo kudhura kwemafuta ekufambisa kurukanganisa zvakanyanya kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vaElias Mudzuri avo vanoti kunjikire muhurumende ndiwo wauraya nyika.
Nyaya yekuti zvinhu zvambe zvichidhura muZimbabwe inotova problemu insensitive government. Vanhu vari mugovernment vari kuchaja zvavo mari dzavo but they are forgetting kuti vanhu havana mari. Yes, mune mota dzinouya muno dzinofamba dzakati wandei but price yepetrol by now should be below 90 cents. Nokuda kwokuti price yebarrel of fuel iko zvine zviriri pa $32 dangamusvika pa 28. Ende kuno kune problem yanga ichinetsa emagetsi. Gas is part of fuel. It should also got on those rubber mafos if you are more mnoka petro. Saka mnotova ne problem yevanhu vanoda kubenefita from nothing. Zvakafanana ne blended fuel yei. Haifana kutochipa kudarika any other fuel but yava kudhura. People are making money. Saka ini ndiri kuti everyone must learn kuti vanhu vese vari mupublic office must learn kuti zvatiri kuita tiri kudzanya vanhu.
Asi chii chinopa kuti zvinhu zviidai muZimbabwe kuti here makambani ariko ane ushamwari nevari mune zvematongerwo enyika kana kuti zvinofamba sei chaizvo? Ndianani vari kupinza petrol nediesel munyika?
Handinyatsi kuziva because iwono zvabanakaita misdrainage. We deliberately liberalize the market. But ndakaona sokuti zvakachinja zvokuti zvaane kakontrol. Taunoona panonzi fuel, blended fuel is mandatory. Jakati chakuitwa zvakati. It's now coming from government trying to impose rules and regulations. Kune zvakawanda zviri kuitika zvinoita kuti kuda vakuru vanenge vada kuwana mararamiro here or even overtaxation. Muno muZimbabwe ukatarisa not only fuel, zvakanzi $100 fine yomunhu anenge abatwa cross line kana parobot. It's not even in law. Dzongotsvaka mari dzongokolekta from anyone ane mota anoonekwa sekuti they are rich.
Ko zviri kutaurwa nemakambani anotengesa mafuta ekufambisa zvekuti dzimwe nguva mutengo unozodzikira asiwo vatotenga kare vachiti panozounzwa mafuta aya kubva kumhiri kwemakungwa pamwe zvinonetsa kuti vabva vachinja mutengo wacho chiripo ripocho.
Rega ndiudze Blessing, that is not true. I will vouch kuti hapana munhu ane kapasiti to buy fuel in order to get 2 months. They can buy in order to get 2 months.
Va Elias Mudzuri inengo yedare paramende vachimirira MDCT uye vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vanga vachitaura vari parunare muHarare.
Masangano anoona nezvesarudzo munyika anotire Zimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI neElection Resource Center anoti anotambira urongwa hweZimbabwe Electoral Commission ichishanda nenyanzvi dzekunze hwekuwandudza gwaro revavhoti vachiita chirongwa chebiometric voter registration inoshandiswa kunyika dzakawanda. Biometric inoshandisa mboni yeziso kana runyoro rwemunwe kana kuti fingerprints pakuvhota. Election Resource Center inoti izvi zvinobatsira mukumisa mutauro ruzhinji nguva zhinji sarudzo zvinji dzabiridzirwa. ZESNI inotiwo ZECI inofanirawo kushanda pamwe chete nemasangano emunyika ari munyaya dzesarudzo mukugadzirira chirongwa ichi.
Nyika dzakaita seNigeria, Zambia, Sierra Leone, Kenya neGhana dziri kutoshandisa chirongwa ichi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZECI amairita makarau avo vati vanga vari musangano. Asi tabata mukuru weZESNI amairi ndaichipfunde vhavha kuti tinzwe maoniro esangano ravo paurongwa weZECI uhu.
Tiri kukurudzira kuti dai ZECI yatotangisa kukonsulta nokubvunzawo vanhu nokushambadza shoko iri uye kuti vanhu vazive kuti biometric voter registration yakanakira chii uyezve yakasiyana chii nokurejista kwatatinayo kuitira kuti vanhu vanokutrusta nokuendawo kunorejista kana zvatangisa. Isusu sokuona kwatakaita mune dzimwe nyika nzira yekurejista yakanaka nokuti inobva yapa kuti vanyoresi mazita akawanda nokukurumidza uyezve vaya vanenge varejista ruviri rutatu vanobva vakurumidza kumaona mazita acho kuti uyu ndinhingi atova musystem uyezve musi wokuvhota vaya vanenge vachida kubiridzira kuvhota ruviri kana rutatu kana kakawanda vanobva vakwanisika kuonekwa nokukurumidza. Saka isu tinokurudzira kuti nzira yakanaka yekuvhotesa asi inofanirwa kuti ishambadzwe uyezve vezetu vacho kana vakuita vange vachizviita pachena nokupa information kumastakeholders nokuengeja vanhu kuti vanhu vange vachiona kuti zvinhu zvinofamba negwara rakachena.
Asi dambudziko guru riripo pahurumende inyaya yekuti haina mari. Munoona here ichikwanisa kupa ZECI mari inodiwa kuti iite chirongwa ichi?
Tinokurudzira hurumende kuti dai yatotangisa kuti vape vape sapoti iyi ZECI kuitira kuti vakurumidze kurejista nokuti vakanonoka kupa mari chirongwa ichi hachingaperi tinosvika 2018 chisati chapera. Saka takakurudzira kuti hurumende dai yaita priority zvinhu zviya zvepamusorosoro kuti dai zvagadziriswa tisati tasvika kuna 2018 nokuti zvichatibatsira kuti maelections edu akaita zvakajekerera zvinopawo mari yakawanda pamberi apo nokuti tinenge taita friend fair elections zvinobatsira kuti nyika yedu ibudirire.
Mukuru weZESNI amairi ndaichipfunde vhavha vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririri weEuropean Union muZimbabwe vaFilipe Van Deme vanoti sangano ravo richabatsira ZECI nemari kuburikidza nehomwe iri kuumbwa nesangano reUnited Nations Development Programme kana kuti UNDP. VaVan Deme vati patori nemari yakakumbirwa nehurumende kuburikidza neZECI asi vati pari zvino havangataure nenyaya iyi sezvo ichiri kuseyiwa nezvayo. Vativo pari kuitwa misangano neZECI, hurumende nemasangano akazvimirira uye mapato anopikisa yekuona kuti vekunze vangabatsire sei.
Tichire panyaya iyi, mamwe mapato anopikisa anoti ari kufara zvikuru nechirongwa chiri kuda kushandiswa necommission inoona nezvesarudzo muZimbabwe chekuti vanhu vavhote mushure mekunyoresa mugwaro revavhoti rechizvino zvino kana kuti biometric voters registration. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navamogen Changraiva Douglas Monzora vanoti bato ravo ranga rava nemakore akawanda richirwira kuti sangano reZimbabwe Electoral Commission rishandise biometric voter registration musarudzo.
Kuti tinoda voter registration yebiometric zvazvinoreva ndezvokuti vanhu vanosenzesa zvigunwe zvavo nokuti zviripo ndezvokuti kusikwa kwakaita vanhu naMwari hapana munhu ane malaini aya epachigunwe akafanana neumwe munhu. Munhu wese pasi pano ane malaini ake akasiyana. Saka munhu akaisa chigunwe chake chinobva chapangidza kuti ndiye. Zvazvakanakira ndezvokuti hapachina zviya zviya zvekupiridzira sarudzo munhu achivhota katatu katatu achisenzesa mavota registration slips.
Vamonzo ravakurudzira kuti ZEC haifanirwi kungoshandisa nzira iyi pakunyoresa kuvhota, asi kuti ienderere mberi nekushandisa urongwa uhu kunyange pakuvhota vakati, izvi zvinogona kubatsira kuti sarudzo muZimbabwe dzisabiriririrwe. Vati sebato zvinovafadza nekuti kuchinjwa kwekunyoresa kuvhota kunoreva gwaro revavhoti idzva.
Chatanga chatunyanya kuda ndechokuti kana munhu achinge aonekwa kuti muvhoti tichisenzesa chigunwe chake, anofanira kubva angovhota achisenzesa chigunwe ichocho. Pasina zvokuti panenge paine yatingati manual yekuti panombozombotariswa zvakare pachichekwa-chekwa pachisedzeswa ballot paper. Kana zvisingakwanisiki hazvo, panenge paakuda kuti poitwa system yekuti munhu achingoisa chigunwe chake achivhota paanodira yobva yango register kusenda kuti kune munhu aisa vhoti and vhoti yake yaenda kuna nhingi.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatsigirawo vachiti kushandiswa kwenzira iyi mukunyoresa kuvhota ndezvimwe zvingabatsira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisina bopoto.
Yes, nyaya yebiometric voters roll inyaya yatakangovatabhirira kutaura. Biometric zvinongoreva kuti picture yako, fingerprint yako, kana eye print yako, kana zvimwe DNA yako inenge yavapo pavoters roll. Saka ukaenda ipapo unokwanisa kuzviona, kukwanisa kuidentifywa. Izvi zvinotibetsera kuti tizive kuti nanga vavhota.
Vamafume vatiwo sangano reZEC harifanirwi kugumira kunyoresa vavhoti vachishandisa pabiometric, asi kuita zvimwe zvinoita kuti sarudzo dzisabiririrwe. Mukuru wesangano rakazvimirira rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Resource Center vatawanda Chimini varumbidzawo chirongwa ichi vakati zvinoita kuti veruzhinji vadzorerwe vimbo munyaya dzesarudzo, asi vati ichi chingori chikamu chezvimwe zvezvunhu zvinoita kuti sarudzo dzive dzakachena.
Nyaya yebiometric voters roll tinoiona iri nyaya yakanaka. Inyaya yakanaka nekuti iri kutipa mukana wekuti tinge tichigadzirisa gwaro revavhoti patsva. Takanyanyotarisana nenyaya yekuti musarudzo dzapfuura. Nyaya yegwaro revavhoti yanga iri nyaya yanga ichinetsa, yaipaka kukwikwidzana nekakudhunzirana pane zvematongerwo enyika nesuwo vanoongorora nyaya dzesarudzo. Saka tapuwa mukana iye zvino kuti gwaro iroro rigadzirike, asi rigadzirike richiratidzawo zvakare kuti vacho vari kunzi ndivo vavhoti, vanhu chaivo vanofanira kunge vachivhota.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzinogara dzakaita mutauro, vamwe vachiti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka, vamwe vachiti riri kushandiswa nehurumende mukuburidzira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro-soro reCentral African Republic rarasa sarudzo dzenhengo dzeparamende dzakaitwa muna zvita, asi rikatambira kuti vaviri vakamboita mutungamiri wehurumende vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika varambe varipo. Constitutional Court yati sarudzo dzakaitwa musi wa30 zvita dzainge dzisina kuchena sezvo pakatyorwa mitemo yakawanda.
Mutungamiri wedare iri vaZakari Dumba vanti vanoona nezvesarudzo vakatambira zvinyunyuto mazana mana zvine chekuita nesarudzo dzemuna zvita idzi. Vachasangana musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iri kudzokororwa ndiva Ancient Georgias Delogu nava Faustin Achange Taudera. Sarudzo iyi yanga ichifanira kuitwa musi wa31 Ndira, asi zviri kuratidza kuti inogona kuzoitwa rimwe zuva riri mberi.
Pope Francis vari kukurudzira Iran kuti ishandise mukana wayo wakakosha mukusimudzira runyararo muMiddle East uye kupedza kupararira kweuganda nga nekushandiswa kwepfuti zvisiri pamutemo. Pope Francis vataura mashoko aya mushure mekutaura kwemaminitsi makumi mana nemutungamiri weIran vaHassan Rouhani muVatican nhasi. Kubva zvavakasarudzwa makore matatu apfuura, Pope Francis vari kugara vakasimbaradza kutaurirana senzira yekupedza kusawirirana. Rwendo rwavaRouhani kuVatican rwaita musangano wekutanga pakati paPope nemutungamiri weIran kubva muna 1999. Rwendo rwavaRouhani kuItaly rwapinda munhoroondo serwendo rwekutanga rwemutungamiri weIran kushanyira nyika iyi mumakore maviri.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Vanochera goridhe zvisiri pamutemo munharaunda yeRed Wing kuPenhalonga mudunhu reManicaland vanoti vazvipira kunyoresa kuhurumende kuitira kuti vaite basa ravo zviri pamutemo. Vanhu ava vanoti vakanyoresa kuhurumende vachibva vapiwa magwaro ekushandira munzvimbo dzinenge dzakatarwa zviri pamutemo zvinozoita kuti vasagare vakanetswa nemapurisa sezvavari kuitwa pari zvino. Mutoro wedu Enauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Vacheri vegoridhe ava vanoti vane urongwa hwekunyoresa kubazi rinoona nezvezvicherwa nechinangwa chekuti vazvidzivirire kumapurisa anogara akavanetsapo sepavanenge vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Mamwe madzimai anosvika makumi maviri nemashanu akaomba zvikwata zvishanu vaine chinangwa chekunyoreswa kuhurumende, asi madzimai aya haana mari inodiwa yekunyoresa kuti zvinhu zvive mugwara. Vanoti kuti zvose zviitwe panodiwa mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe wemadzimai aya ndiamai Lydia Magamba, avo vanoti zvinhu zvikaitwa zviri pamutemo zvinovanakira sezvo vanenge votengesa goridhe ravo zviri pamutemo vachiwana mari yakanaka.
Ndichigweja ndiri kuona kunga nherera dzangu dziri kusumuka, ndiri kuona kunga vana vangu zvatiri zviri nani, not too much, nekuti mari yacho ndeapo naapo. Amen.
Amai Kresenzia Chimwane rangu mumwewo vanoita basa rekuchera goridhe asi vachibva kuHeadlands. Amai ava vanoti vanosangana nematambudziko ekuti nguva zhinji vanenge vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa.
Inini ndakatanga muna 2008, asi paugweja wangu pandakatangira ndakatanga paugweja wakutanga kuenda kunotsvaga basa kundoshanda. Ndakashanda kuwatro kambani dikariritira mhuri dzedu dzikararama. Hendei 2013 ndokubva tatanga kugweja muAlaska ipapo vatatanga kugweja, asi zvazvo akaoma kuti tigweje nguva iyoyoyo, nekuti nguva iyoyo takatiri panguva yekuti taigweja takamira takatarisa kuroad.
Amai Chimwane rangu vanoti vanovimba kuti vakabatsirwa nekunyoreswa kuti vaite zviri pamutemo vanokwanisa kutenga michina yekuita basa rekuchera kuitira kuti basa iri rireruke uye kuti rive nechiremera.
Uraisa hama dzedu nenyaya dzekuti taitsvaga kurarama panguva yechigweja, asi panguva iyoyo papakaoma kuti tipinde mukati mevakomana tigweje navo, zvazvakaoma ndekuti taigweja nevakomana ava kushingirira kuti taitsvaga kurarama. Dzimweni dzenguva taisvika tichigweja vanakomana vasina kusimira, asi nekuda kwekuraramisa mhuri takasvika panguva yekushingirira vane hembe dzavanopfeka dzinonzi nzee. Nzee dziya idzi ihembe dzine dzakabvaruka, pamwe anototita mupushu chaivo asina kana kupfeka, asi taishingirira kuti titowane kuraramisa mhuri. Zvakaita inini murume wangu anga achirwara.
Mumwe wemadzimai aya amai Shailet Rodzi vanotiwo vari kurarama nekuchera nekutengesa goridhe zvisinei kuti mari yavari kuwana inenge iri shoma.
ndozvimwe zvinzo kuti kana ukangwaibata kudai sokutuzoiwana futi hauioni saka unotoshingirira kunoshandira dhora iroro 5 rand iyoyo 2 dollars iyoyo kuti uone kuraramisa mhuri ende make sure ndawana 2 dollars iyoyo 5 rand iyoyo dhora iroro mhuri yangu yatorarama ndekuti chanditenga rice redhora ndakutobika mhuri yangu yadini yatorarama ini mumba mangu ndakabereka wana 5 ndakabereka vasikana vega wani wacho akashayika zvake akafa akandisiyira nherera nhatu wani yacho ikashayika mumba mangu inini kugara kwedu kwatiri 11 kugara kwatinoita kwamumba mangu
amai Rwudzi vanoti chakakosha pari zvino kuwana pekushandira vakasununguka uye vaine zvekushandisa zvakakwana mumwe anochera goridhe kutsvingwe amai munashe marwa vanotiwo havachadi kushanda vachitiza mapurisa mazuva ose sezvavari kuita pari zvino izvo zviri kuvashingisa kuti vaunganidze mari yekunyoreswa
matambudziko aisangana nemagweja muno nguvangu kuri kudzingirirwa nemapurisa pane vanhu vazhinji vakafa vamwe vachipinda murwizi
amai Sifera nezuzi vanotiwo sebasa ravajaira vanoshuvira kuti vachengetedzwe nemutemo kana vachinge vagadzirisa mapepa avo vanoti vanoda kuita izvi sezvo vanzwa nekutsotsiwa nevamwe vavanoshanda navo sezvo vachiziva kuti hapana kwavanoenda nekuda kwekuti vari kuita zviri kunze kwemutemo
ndakatoona chakatotiraramisa taitorarama zvakanyanya asi chimwe chaizongotirwadza ndekuti zvimwe nzenguva vakomana vataisenza navo pamwe dzimwe nzenguva maishanda nevane utsinye nguva iyoyo asi mashanda nevane utsinye nguva iyoyo pamwe maitoshaya mari motonzwa kuti gold raita zvakadai zvakadai umwe aitomedza gold iro rero otorimedza motorishaya kuti taenda kupi motogumbuka mopopotedzana dzimwe dzenguva moita sei asi hapana chonomboita tikatatoona kuti ipapo watoshaya gold ramedzwa hapana kuchandoritora tototanga munyuku kutonyukura
mukuru werimwe sangano riri kuda kubatsira madzimai aya kuti vanyorese kuhurumende kuitira kuti vakwanise kuchera goridhe zviri pamutemo uye kuti vakwanise kuwanirwa chikwereti chekuti vatenge michina yekushandisa vafarai maguhu vanoti vari kubatsira zvakare vanhu ava kuti varongekane voshanda vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vataure neinzwi rimwe chete ndakamirira Studio 7 kutsvingwe Penalonga ndini Loida Moyo
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri mumunzinda wevoice of america uri muwashington dc
muchirongwa chedu chethe connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vose vanobatwa nemhosva dzekubhinya vaiswe mazita avo mugwaro revabhinyi
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
toko kiko loba toko kiko yemba toko kiko somba vewe na aza 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 Kombo ya sika bazaiwa mapesi Kombo ya difko ekunda milelo toponi asa Toko kiko loba, toko kiko yemba Toko kiko somba, vewe na asa Asa, asa, asa Kombo ya sika bazaiwa mapesi Kombo ya difko ekunda milelo toponi asa
nako kambonzwisa chete asda kubva kuna frango tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare
sangano rezimbabwe election support network rotambira nemufaro urongwa hwezimbabwe electoral commission hwekushandisa gwaro rechizvino zvino mukunyoresa vavhoti kana kuti biometric voter registration
hurumende yokoka varimi vechichena kuti vashandise mapurazi enyika vachibhadhariswa mari yekushandisa mapurazi aya
nguva yoperera vadzidzi vanoda kunyorera chirongwa chekudzidza kuamerica cheunited states students achievers program sezvo zuva rekupedzisira kunyorera chirongwa ichi uri musi wa26 kukadzi Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga naMavelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.